Mwema mzimai anogara kukuwaza na ekstensi na mairu dogu tavano tivaka ruwara zinochikisa kwe maso ndo maviri uye mwanako mana wao mdiki akaita awo chivere ne gusoro raiva neta
mshonga wa isho yange siri kuwanika musoro, zungu, maziso, nandisi na voice kuto zoka kwe voice ene chikosoro chesu chinuru kwaza chiache kuti ukakosora uka panema nuchilisa kishinobaya chiache kutu nunu wa mfura ndakaru kwa reine antidiku wangu ne kutawara shaka wanda
wa Edson Nzimbe au vano gara kuiski vano tichando che gorezino chaka watono wa shokuti vayi tuweta sokunge munu anechi uwele che malaria wa Nzimbe vano tivakaenda kuchipatara asa wana kupiwa mshonga wekura pati uwele cha inge cha wabata
Rene chama chaka tumura zvatanga tarisira zvekuti chakarwarisa inini pachangu ndakarwara ngema malaria ndiena kuchipatara kuti vakashaya medication vakazonditi flu vanzwa majoins maziso nemusoro saka chando chacho chakanyanyisa
amai gutsana vanzimbe vamwe vevanhu vakawanda zvikuru vakabatwa nezvirwere zveapa respiratory tract infections munguva yechando studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano huwandu hwevanhu vakabatwa nezvirwere izvi kusvika pari zvino asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr Joseph Ripanyanga vanoti vakaona vanhu vakawanda vaichururuka dziwa kuhetsura kupindwa nechando zvakanyanyisa izvo zvairatidza kuti zvirwere izvi zvainge zvatokomba Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere zveupper respiratory tract infections zvinotapuriranwa kubva kune vanenge vachikosora nekuhetsura zvakanyanyisa vasingazare miromo nenhino dzavo
Ipa kukosora, bata muromo kana uchihetsura, bata muromo kana wakagara une handkerchief yako, paunokosora unonyatso kuvhara muromo wako nemhino yako zvakanaka. Kana uchipfura madziwa uchipfurirawo pahandkerchief yako kuti bhadhi iri utachiona husaspread husaende kune vamwe vanhu. Tikadaro zvinobatsira kuti utachiona weflu yacho iyi bacteria yacho inenge ichikonzeresa futi kuti zviite worse.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaramba achirwara asingarapwi chirwere ichi chinodzika kumapapu ake chokonzera mabayo ayo anogona kuuraya murwere
ukaramba uchirwara nefuru iyayi bhakteria inokwanisa kudzika yopinda muchipfuva yopinda mumapapu ikapinda mumapapu akwanisa kuita zvakaita senyumonia kana waita nyumonia zvawaurwere wachidzikei unenge wakufanirwa kuchiiswa muward wopiwa maantibiotics most of the times unokwanisa kunida tinoti maintravenous or IV antibiotics ekubaya mutsinga kuti ukumbidze kupora ukasarapwa saizvozvo nyumonia inokwanisa kuuraya
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akanzwa muviri wake wava kupisisa anofanirwa kumwa mvura yakawanda uye kukurumidza kuenda kunoona vana chiremba kwete kuverengera
tinoti kana vangoona wakuita masymptoms aya wakupisa miri uchipera simba zvinenge zvada kuita kunge wakuita kunge malaria uchineta zvizhinji wosuspekta kuti most likely unenge waita mabhaza tokutaurai wayo kurumbidza kuenda kuchipatara uyezve inwa mafluids akawanda anobatsira kuti uite rehydration cause kana waita rehydrated means uchaminimiza machanzi ekuita macomplications ezvimwe zvakaita semaheadache kuzopera simba mumiri cause fever kukwira kwetemperature kunokonzeresa kuti mvura ibude mumiri mako panenge uchidedera pai pai mvura inenge ichibuda mumiri saka unogumwa wane dehydration
Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere izvi zvanga zvakakomba gore rino. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kupfeka zvinodziya nekumwa zvinwiwa zvinopisa kuitira kuti vasabatwe nyore nezvirwere izvi.
Ine mabacteria eflu anochinja. Tinoti bacteria renge raafecta vanhu gore rino. Next year kwane new one. Rasiyana neraya last year. Next year renge rachinja. Saka riko this year kutazwa tvakati dzikei zvikuru kudarika mazuva apfuura nekuti mazuva ano makesi atiri kuona pasvondo pamwe tinowana 3-4 cases they are severe not mentioning are mild are severe and I need admission per week which is quite significant kuti vanhu vakadzimiswa nenyaya dzemaflu saka vanochiita 3-4 cases per week dzevanhu vanoda kuadzimiswa vana waya ane mafibre convulsions vachigwinagwina nenyaya dzemaflu iwayo it means kuti this year the bug is very severe
Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere ichi chinofanirwa kungwarirwa zvikuru nokuti chakanonoka kurapwa chinogona kukonzera rufu zvikuru kuvanhu vakwegura pamwe nevana vadiki vari pasi pemakore mashanu takamirira studio 7 muHarare ndini Kirimzani